Pasipembe temo nyaisa tianzikwa mukonstitutional court muna anofanira kutanga aisa chikumbiro chekuti anzikwe uye kwetara vamangoma vaChris Mike vati vakaisa chikumbiro chavamangoma mazuva matanhatu apfuura vanenge vachipikisa chikumbiro ichi vanofanira kuendesa magwaro avo mukati memazuva mashanu uye vamike vati vaziyambi vamachaya nezek havana kupikisa chikumbiro ichi
mazuva mashanu iwayo akapfuura nezuro gurukota nachipanda mazano wehurumende anonzi Attorney General vakatora nechakare kuti vachangomirira kudzwa kuti dare rinoti chii havana zvizhinji zvaari kutaura mukupikisa chikumbiro cheRDZ nokudaro mazuva mairi matatu anotera tinge takuziva takudzwa kudare kuti vari kutibvumidzirai kutichiisa mapepa ane zvichemo zvose inonzi substantive application kana kuti kwete
vamike vati vari kutarisira kuti dare ripe mutongo waro pachikumbiro chavo vati vakawana mvumo vachakumbira kuti nyaya yavo inzikwe nechimbi chimbi sezvo mazuva esarudzo ave pedyo vamangoma nebato ravo havasi kufara nekuti Electoral Act haifambirani nebumbiro remutemo uye vanoda kuti izvi zvigadziriswe nechimbi chimbi vati semuenzaniso ZEC inofanira kunge yakazvimirira asi izvi hazvisi kuitika
asi muElectoral Act unowana zvichinzi gurukota rejustice rinofanira kuti riwanikwe rine chekuita mune dzimwe nguva ndiro rinotoudza commission kuti iyi nyaya iyi ifambise zvakati nezvakati kana iri mitemo inoenderana nesarudzo unoona kuti gurukota iri ndiro rinopasisa zvimwe zvinenge zvichinzi necommission zvinofanira kuti zviitwe
vaenderera mberi vachiti chimwe chisiri kufadza vamangoma inyaya yekuti Electoral Act inopa vano kukwidza musarudzo chete mukana wekukwidza nyaya yekudare renyaya dzesarudzo reElectoral Court
nodaro tiri kuti isusu pachikumbiro chedu ichi Electoral Act nemimwe mitemo inoenderana nesarudzo ngairerutse mashandirwo anoitwa kuElectoral Court kuitira kuti kana zvisina kufamba zvakanaka zvinenge zvakareruka kune ani naani anoda kuti aende kunokwidza zvichemo zvake
vamhike vati kunyange hazvo paine bill reElectoral Amendment Bill riri kuzeiwa muparamende hausati wave mutemo uye pane zvimwe zviri kusiyirirwa kana kuti zvakanzi negurukota rezvemutemo hazvisi kuzosandurwa vamangoma vati ndosaka vakaenda kumatare
wezano vanoda kupasa zvavanoda kupasa ndosaka takaenda kukoti and tenge taonawo zvekuti wemdc wekenge wasiyirira zvinhu saka zvino zvimwe zvacho zvakarambwa izvi pane vatiri kutotaura navo kuti vaendewozve kumatare vachibatsirana negwaro rotenge taisawo izvi
vamangoma vati zvikamu zvose zveElectoral Act zvisingafambirani nebumbiro zvibviswe uye chitsambe chasarira kudare ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.